Vamnanga gwavaparura chirongwa ichi ivo vachibayiwawo nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 uye vakurudzira veruzhinji kuti vabayiwe nhomba vachiti vanhu havafanirwe kuteerera manyepo anotaurwa pamusoro penhomba dzekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Asi mutungamiri wenyika ati kunyange hazvo pave nenhomba yekubatsira kudzivirira chirwere cheCOVID-19 vanhu vanofanirwa kuramba vachiteedzera zvose zvinotaurwa nenyanzvi dzezveutano pakudzivirira chirwere ichi. Vamunangagwa vatenda vakoti nana chiremba pamwe nemauto nevamwe vashandi vehurumende vakatanga kubayiwa pachikamu chekutanga chekudzivirira chirwere ichi.
I commend all frontline workers and the security services sector for the fortitude and dedication to duty with regards to our fight against COVID-19 pandemic.
Vachitaura mushure mekuona chipatara cheVictoria Falls District Hospital kurukota rezveutano vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vati hurumende yaona zvakakosha kuparira chirongwa chechipiri chenhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 muVictoria Falls nekuti ndimo makave nemunhu wekutanga kurwara nechirwere ichi munyika. Vatiwo guta reVictoria Falls rakakoshera nyika munyaya dzezvekushanyirana vakatiwo vari kufara nekutambirwa kwaitwa chirongwa ichi neveruzhinji. Vamwe vatungamiri vemapato anopikisa vange varipowo pachiitiko ichi vanosanganisira mutungamiri webato reMDCT vaDouglas Monzura avo vati bato ravo rinotsigira chirongwa ichi nekuti chirwere cheCOVID-19 hachinei nekuti munhu unotsigira bato ripi.
Chirongwa chatinotsigira isu seMDCT takagara takataura kuti vanhu vedu ngavabayiwe mushonga uyu nekuti pasi rose kuna naAmerica kuna naBritain vanhu vari kubayiwa ndo chete zvinoita kuti tidzivirire chirwere ichi chinopedza avanhu. Ndauya kuno nemamwe mapolitical parties kuti tizoratidza kuti nyaya yeCOVID haina bato. Tiri kuda kuti munhu wese abayiwe angava ZANU-PF, angava MDC, angava vebato ripi, ngavabayiwe vanhu.
Vakafana kubata chinzvimbo chemukuru weZimbabwe Tourism Authority vaGive Mochidzidzi vati kuparurwa kwechirongwa chekubayiwa nhomba muguta reVictoria Falls kuchabatsira kumutsurudza zvekushanyirana munyika.
Victoria Falls ndiyo nzvimbo inoshanyirwa nevanhu vakawanda kupfuura nzvimbo dzese muno muZimbabwe. Nekudaro chirongwa ichi chekudzivirira chirwere cheCOVID-19 chiri kuvarurwa pano paVictoria Falls chakanangana nevanhu vese nevagari vese veVictoria Falls chinobatsira kuti vanhu vachakwanisa kuti vavimbe neVictoria Falls kuti kana vachishanya vanenge vachishanyira nzvimbo inenge yakachena yakanaka ine vanhu vakadzivirirwa kuchirwere ichochi. Zvinove zvinozobatsira kuti vanhu vawane mabasa, vanhu vave zvekuti cheuviri chinokwanisa kuwanikwa kuno kuVictoria Falls.
Mwama mugari wemuVictoria Falls Muzvare Precious Mukono vati vanoona zvakakosha kuti vabayiwe sezvo vachiita basa rinoita kuti vasangane nevanhu vakawanda.
I'm a cosmetologist by profession and today because ndaona zvakandikoshera kuti zvoni since ndinoshanda nepublic ndosangana nevanhu vakawanda and the West Victoria Falls is a tourism place saka zvakangokoshwa kuti ndizvidzivirire.
Guta reVictoria Falls rine vanhu vanoda kusvika zviuru makumi mana uye pane nhomba zviuru makumi manomwe dzakaunzwa muguta iri kuti vanhu vabayiwe. Bazi rezvekuburitswa kwemashoko rinoti vanhu vakawanda muguta iri vari kutambira chirongwa chekubayiwa nhomba uye vari kuenda kunzvimbo dzakatarwa. Dare remakurukota rakazivisa nezuro kuti kutanga kwechirongwa chechipiri chekubayiwa nhomba kuchaona vafundisi, varayiridzi, vatongi, vanoona nezvekudzivirirwa kwenyika uye vari kurwara nevane makore makumi matanhatu zvichikwira vachitanga kubayiwa. Ndakamirira Studio 7 muVictoria Falls, ndini Kudzanai Musengi.